Mumwe chiremba, Dr. Fortune Yamande, vanoti zvakakosha zvikuru kuti madzimai akazvitakura vave vachinoonekwa nguva nenguva kuitira kuti kana paine zvinonetsa zvigadziriswe. VaNyamande vatiwo madzimai akazvitakura ari kunoongororwa sezvinotarisirwa, asiwo vakati pachine mamwe madzimai anononoka kunyoresa pamuviri kana vasinganoongororwi.
Prenatal care kana kuti kunyoresa pamiri kunoitwa nanamai vakazvitakura kwakakosha zvikuru, nekuti kunochengetedza utano hwana amai neutano hwevana vachazozvarwa. Ndingangoti makore ano vana amai vari kushandisa maservices eantenatal care ari kuwedzera tichitarisa zvaiitwa makare kare. Asi ndingangoti pachine basa, nekuti chekutanga vana amai vakawanda vanoenda kunonyoresa fairy lands. Saka vana amai vanokurudzirwa kuti vabhuke pamiri nekukurumidza. Kune vamwe vasiri kutobhuka zvamuchose.
Izvi zvatsigirwa naDr. Nicholas Wazadza, avo vatiwo zvakakosha kuti madzimai akazvitakura apota achinoongororwa, vachiti zvinodzikisa upenyu hwemadzimai nevana hunorasika.
Chinhu chakakosha maererano takatarisana nemadzimai akazvitakura, pane zvirwere zvavanogona kutapurirwa pabonde nezvimwe zvirwere zvavanogona kusangana nazvo mushure mekunge vakazvitakura. So kuantenatal care ndiko kunobatsirwa madzimai aya kuti zvirwere zvavo zvisaafekte kurarama kwavo, utano hwavo, kana kuti vasazvitapuriri kune vana vanenge vakatakura. Zvinotibatsira kuti tidzikise kushayikirwa neupenyu kana kushayika kwemadzimai mushure mekunge vakazvitakura, uyezve kurasikirwa nevana.
Mumwe mukuru musangano reUnited Nations Population Fund, sangano rinoshanda nemadzimai munyaya dzeutano, amai Abigail Musembori, vati madzimai mazhinji ava kukwanisa kuonekwa kana vabata pamuviri.
Nyika yedu yanga ichigaidwa, yanga ichishanda nezvatakaudzwa neWHO, yanga ichiti mudzimai wese ane pamuviri anofanira kuonekwa nana chiremba kana nevabatsiri vakoti mamidwife ananyamukuta. Anofanira kuita four visits. Saka izvi muna November 2016 zvakachinjwa neWHO zvichinzi ngatichitarisai ngatichiwedzerai mavisits aya asvike pa8. Saka isusu zvedu seZimbabwe pa4 visits ipapo tanga tichiita zvakanaka chose. Madzimai anga achikwanisa kuenda kunoona vakoti, vanga achikwanisa kuenda kumakiriniki kunonotariswa kuti mimba yavo iri kukura zvakanaka here, mwana ari kukura zvakanaka here, ivowo vane utano here.
Amai Musembori vati zvimwe zvezvipingaidzo zviri kutadzisa kuenda kwemadzimai akazvitakura kunoongororwa inyaya yemufambo unenge uripo.
Zvizhinji zvacho zvatiri kuona inyaya yekuti distance, mufambo kubva kwavari kugara kusvika kukliniki kune vanhu vanofanira kuvachengeta. Vazhinji vacho havana mari dzekuti vafambe, or even vakaidziwana mari dzacho pamwe hadzikwani kuti vasvike kwavari kuenda. No number one. Chechipiri, pane tichiri kutarisawo nyaya yekuti vavari kugara navo, zvekutaura nababa vemba nana mwene, vari kuona sei nyaya iyi, vari kubatsira here anamai vakazvitakura kuti vaende kuzvipatara, kana kuti ivo ndivo vari kutotadzisa vachiti aiwa munhu aende kuzvipatara.
Madzimai aitarisirwa kunovhenekwa pamuviri kana kusvika vabatsirwa, asi sangano reWorld Health Organization rakakwidza kuti madzimai achiva achishanyira zvipatara kasere pavanenge vakazvitakura. Amai Musemburi vanoti vachiri kuongorora kuti madzimai ari kuzvigona here kana kuti kwete, zvekunoonekwa kasera apo anenge aine pamuviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.